manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro yakanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo gunyana 11/2022. Makateerera ku Studio 7 nevenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa Residents Coalition for Change rinoti pamusangano waro wekuchinoi nhasi pakandwa bhambo rinofungidzirwa kuti nderepeturu nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF. Paitwa munamato wekurangarira mambokadzi Elizabeth pakereke yeAnglican yeSt John the Baptist Cathedral muguta reBulawayo nhasi, vamwe vatendi vachirangarira kushanyira kwakaita mambokadzi kereke iyi. America nhasi iri kurangarira makore 21 kubva zvarwiswa mamwe maguta nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Qaeda. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Residents Coalition for Change rinoti vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF vakanda bhambo repeturu parange richiita musangano waro munhandare yeGadzema kuChinoi nhasi. Atina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati, sezvo vose vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Vachitaura nezvechiitiko ichi, vakafanobata chigaro chemurongi wemabasa mubato reTripleC vaAmos Chibaya vati mabasa eZANU-PF. Izvi zvatsinirwawo nevakafanobata chigaro chemumwe mutedzeri webato iri amai Linet Karenyi Kore.
Chinhu chasara neZANU-PF kuchichidzira. Vakadza makurova zvikashaya basa. Vakapasira dzimba zvikashaya basa. Asi chasara kwavari kukuchichidzira. Chiregandi mudzei. Ziza rinanyanga. Kana zvikanzi paimbogara nyoka kureva kuti haichagari ipapo. Go and register to vote nokuti peyubitire zviri nani.
Amai Karenyi Kore vashorawo zvikuru zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvekutenderera machechi vachitsvaga rutsigiro.
ZANU yaomerwa kusvika pakupinda mumachechi. Ndine uroma iyi nyaya ndinoitaura. Tinoda kuremekedza vafundisi vari kuziva kuti Zimbabwe inoda kunamatirwa. Kuti vane madimoni ekuita violence varege kuita violence. But hokoyo kuna vafundisi vari kusiya vanhu vachipinda mumachechi vachikoloniza machechi kusiya chimwari voita idol worshiping. This is the first time in history kunzwa chechi inopindwa ichiti ichiimba. Hanzi zvachamisa ndo zvandisingadi mumba mangu. Ima muri muchechi.
Vachamisa vasvika bhambo iri rakandwa vashorawo nyaya dzemhirizhonga. Panyaya yeutungamiri vati bato ravo richasarudza vatungamiri vatsva.
Takataura tikati we are the citizen movement. Kwatiri uku chaachitsva. We are a new team. Ende hakuna munhu anouya nechigaro. Chigaro chekuMDC hachipinde muTripleC. Zvigaro zvichakozobva kuvanhu ndovachasarudza. Tinoona vamwe zvigaro Brigade nezuro nayo vachakati munhu anosarudzwa, because takati citizens first, citizens is the same. It's an ideological disposition. It's a philosophical makeup. In your promise, you are to go back to Zimbabwe. To report to Jazoka, I would see citizen near number one person who said, can I tell you about budget? You can have a council of citizen first.
Nekuda kwekusagadzikana kwezvinhu munyika pamberi pesarudzo dza 2023 vachamisa vati vanoda kuti United Nations itungamire sarudzo.
Iye ndaimuudza mukoma wangu musikoni kuti hatingaiti zvibhakira zvinongoti tarwa ndakurova wodi handina kurova. Tarwa ndakurova wodi handina kurwa. Saka taakuda iwo nenge wakazvimba muromo. Taakuda taa mukoma kuti nyaya yedu ipambe zvakanaka. Yaakuda United Nations because we are a member of the United Nations. Muna 1980 takaiva nethat arrangement. We want that arrangement. Pane maprocedures tiri mubishi izvo tiri kutaura navo kuUnited Nations, ndiri kutaura nesadak, ndiri kutaura neau plus vaakunditeereraka zvinongoona foni kuti ndiri kubvaku nachamisa vanhu mhanya kudayira ndokubata zvati pari kuuya uchapa.
Asi munyori mubazi rezvemutemo muzanu PF vapo mangwana vakaudza Studio 7 kuti United Nations haingapindire nekuti munyika hamuna hondo.
Tinyangwe achitisa kuti ngava iri constitution yenyika, nyika inoi iri kutongwa in terms of its own constitution. Saka hapana nyaya yekuti UN ipindire. UN inopindira kana tichibuda muhondo, isu hatina hondo yatinobuda mai.
Musangano weTCCC wanhasi wanga wakanangana nekutenda vanhu vakavhotera makanzura ebato iri musarudzo dzemabai elections. Vanhu vakawanda muBritain nedzimwe nyika kusanganisira muZimbabwe vari kubatana kuchema mambokadzi Elizabeth. Mambokadzi Elizabeth vechipiri vari kutarisirwa kuradzikwa kuWestminster Abbey kuLondon nemusi wemuvhuro musi waGunyana 19. Nhasi mutumbi wavo watakurwa kubva kuBalmoral kuScotland kwavakafira nemusi wechina uchiendeswa kuEdinburgh rwendo rwemakiromita mazana maviri nemakumi masere kana kuti 280 kilometers. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Aitwa munamato wekurangarira mambokadzi Elizabeth pakereke yeAnglican yeSt John the Baptist Cathedral muguta reBulawayo nhasi vamwe vatendi vachirangarira kushanyira kwakaita mambokadzi kereke iyi. Queen Elizabeth vakapinda svondo pakereke iyi pamwe nemurume wavo mushakabvu Prince Philip pavaive munyika mugore ra1991. Amai Veronica Majoni, vanhu vemitendo yeAnglican, ndemumwe wevanhu vakapinda chechi pakashanya Queen Elizabeth uye vaudza Studio 7 kuti vanorangarira chiitiko ichi nemufaro sezvo vakakwanisa kuve mumwe wevanhu vashoma-shoma vakakokwa musi uyu.
Zvakandifadza sereki kuti, you know, I was one of those vakadaniwa kuti timiririre vechitema paservisi yachona. Yaive servisi yainakidza, ndidi kunyeperai. And she was still very young by then.
Mumwe zvemutenderi amai Isabel Mpita vakakwanisa kupinda osvondo pakashanya Queen Elizabeth uye vati vanoona izvi zvichipa kereke yeSt John the Baptist chiremera chikuru.
Ndakaitawo mumwe wevashoma vakabvumidzwa kuti vapinde ndichiatenda service yakanga ichiitwa ndiani ichiitirwa Queen. Vakamboya kuno ndopetakapinda service yacho tikanakidzwa nekungomuonawo. Makore anga ainawo hatinyanyi kuchema zvakanyanya, tinotofanira kunga tichicelebrata upenyu hwavakararama because vashoma vachazosvika makore akadaro. Saka tinoapreciate kuti Mwari wakavachengeta kwenguva yakareba kudaro.
Kunyange hazvo vakange vasipo pakashanya Queen Elizabeth, mumwe womutenderi vaPatrick Machkachka vatiwo vanoona chiri chinhu chinoyemurika kuti mambokadzi vakashanyira chechi yeSt John the Baptist. Vati zvisinei nenhoroondo yekupambwa kwaiyo kwakaitwa nyika yeZimbabwe nenyika yeBritain, Queen Elizabeth vanorangarirwa neruremekedzo.
toziya kuti vakanga vari macolonizers eZimbabwe then Rhodesia, but ruzivo rwese nezvinhu zvese zvatakaita nekukura kwese kwatakaita taingoziva kuti kuna Queen Elizabeth. So tinoti isusu chikomborero chikuru chatakawana kubvaona Mwari. Although taiti tange takadzvinyirirwa, asi takangwadzwa up to now, and zvinofanira kukudzwa izvozvo. Saka tinoti mweya wavo urare murugare, mhuri yavo yavasiya inyaradzwe.
Mufundisi wepachechi iyi, Reverend Fritz Madida, vaiti vaona zvakakodzera kuti svondo yanhasi vaikumikidza mukurangarira Queen Elizabeth semucherechedzo wekukoshesa kushaya kwavakaita, uye nekuti samambokadzi ndivo vaive mukuru wechechi yeAnglican. Vaitiwo macheya akagarwa naQueen Elizabeth namushakabvu Prince Philip ari kuchengetedzwa muchechi iyi semucherechedzo wekurangarira kushanya kwavo, vakatiwo shuviro yavo ndeyekuti mwanakomana wavo King Charles III achafunga kushanyirawo chechi iyi sezvakaita mai vake.
Queen na Duke vakauya kuno na1991 vakazopinda service pano yeMartins. Macheya avo takawa preserver achiripo. Hopefully King Charles vachauya na Lady Camilla, macheya aripo.
Pane bhuku rekunyora mashoko enyaradzo kana kuti Book of Condolences muchirungu rakavhurwa muchechi iyi mushure mekushaya kwaQueen Elizabeth, uye Reverend Madida vati vanotarisira kuti bhuku iri richaendeswa kumhuri yavo mumwedzi waGumiguru. Chechi yeSt John the Baptist yakavakwa mugore ra1910. Mutumbi wamambokadzi uri kupfuura nemumaguta anosanganisira Aberdeen, Dundee neParth. Muguta reEdinburgh, Scotland, vanhu vachaonekana nemutumbi uchange uri muPalace of Holyrood House usati waenda kuSt Giles Cathedral mangwana. Nemusi wechipiri, mutumbi uchatakurwa kuendeswa kukereke yeSt Giles Cathedral. Musi uyu, mwanasikana mumwe chete wamambokadzi, Princess Anne, achaperekedza mutumbi kuimba yehushe yeBuckingham Palace kuLondon, uye uchatakurwa nendege yemauto yeRoyal Air Force Aircraft. Kunyange vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatumira mashoko enyaradzo, vamwe vakaita sevebato reEconomic Freedom Fighters kuSouth Africa vakatumira mashoko kuvatori venhau vachiti hapana chekuchema nekuti rufu urwu runovarangaridza uhipi hweutongo hweBritain muAfrica pasi pamambokadzi apo vanhu vaibatwa senhapwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nhasi vari kutungamira nyika yavo mukurangarira vakafa pakapambwa ndege dzakazoshandiswa sezvombo nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Qaeda musi wa11 Gunyana 2001. VaBiden vataura pamuzinda wemauto wePentagon muWashington DC, uye iko zvino vari kutaurawo paFlight 93 National Memorial Observance, Shakensville kuPennsylvania, pane ndege yakazodonhera mumunda mushure mekunge vanhu varwisa vanopfurikidza mwero ava. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Kamala Harris, vari kutaurawo kuNew York. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru webazi reUnited Nations rinoona nezvekodzero dzevanhu reHuman Rights Commission ave kusiya basa, amai Michelle Bachelet, vakurudzira commission iyi kuti irambe yakatarisisa vanhu verudzi rwechivega vanova vatendi vechimuslim vanonzi vari kubatwa senhapwa nehurumende yeChina. Asi China iri kuti vanorwira kodzero dzevanhu havafaniri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, pane dhamu rinonzi ratsemuka kuBloemfontein Free State muSouth Africa rikaeredza dzimba nevanhu. Hapana hapo munhu anzi afa kusvika pari zvino, asi vanhu gumi nemumwe chete vanonzi vaendeswa kuchipatara. Iko Iko zvino tochienda kuchirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum. Nasi tine hurukuro nava Clarice Maduku vanotungamira sangano replatform for youth and community development. Muhurukuro yanasi tiri kutarisa kucherechedzwa kwezuva rekudzivirirwa kwekuzviuraya kwevanhu kana kuti World Suicide Prevention Day. Bazi reWorld Health Organization rinoti vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe nematatu kana kuti 703,000 vanozviuraya gore rega rega. Ngatinzwei hurukuro yataita navamadhuku.
Dambudziko revana vari kuzvisungirira vachifa nekudambudziko hombe chaizvo. Saka takakwanisa kuita discussion tichiita kuti vanhu vakurukure kuti zvii zviri kuitika. Vanga takamboitawo tsvagurudzo rekuti vari kufa vari kufa nenyaya dzipi uye kuti mazera api ari kufa tichiona mipasara zviri kuita. Saka nezvizvo tanga tichitarura kuruzhinji rweZimbabwe tikanyora zvestatement yekuti vanhu vaonewo kuti idaka ripi ratiri kuita. Asi tingati dambudziko rakanyanyisa muzimbabwe riri kukura nekuti raakudarika mamwe matambudziko tanga tagara tiinawo kunyanya kuzera rechidiki.
Saka mati pane urongwa hwamaita maitira kupi uye manga muchidzidzisa vechidiki kuti vaite sei?
Taitira pachiri maofisi edu epapiwaichidzira pachiyeke kutanga chitanga tichangoparura iwo urongwa hwekuti patsvagurudzo yedu zvii zvatakaona tichipari zvivi uye tanga tapa marecommendations namba 1 iri yekuti maintitutions mazhinji anoshanda nevechidiki anofanira kuremesenga kungati institutionalize macounseling kuti vazhinji vanoda kudzidziswa counseling atinoti basic counseling zvekuti kubva kuzvikoro ezvemaagency zinosangana vana mudzimba kuti vanhu vakwanisa kunge vachikwanisa kuita detect early kuti mwana uyu ane suicidal behavior. Then isusiwo pachizvekuti vakakwanisa kuita prepare document atinoti peer educator model. Peer educator model yatakagadzira iri rine bias towards nyaya dziri chekuita nema sexual health reproductive rights nekuti taona kuti nyaya dzekuti vana vanenge vaita votsura muviri vasina kugadzira kana kuti vokanana vomitiswa voitwa zvepi zvinoda zvakangorerekera ikomo pavakarerekera nyaya uye nenyaya dzesubstance abuse nodzanga dzichicontributa. So the educator model ndeitinenge kubatsira vakaita vechidiki vari in the youth group kuti vakwanise kuita macoping mechanisms. So kwatiri marecommendations aya anenge achida kuita institutionalize kuti vomamwe masuicide organizations mazhinji ari kushanda muzimbabwe kumacommunities vaitore counseling as a basic then government ikwanisewo kuprioritiza nyaya yemental health. Tirikuona kuti pakuona mabasa ari kemazhinji nehurumende the issue yemental health hashatane huyanzvi muzimbabwe wekudhila nemental health zviri kuitawo kune dzimwenyi kunya dziri kumaviri vatinonyanyika tinenge tiri mawestern countries ndo kune unyanzvi wekudhila nemental.
Mati makaita tsvakurudzo yekuona kuti ndevapi vari kunyanyosangana nedambudziko iri zvii zvakabuda?
Takaita inoratidza kuti vari kunyanya kuita nyaya dzesuicide ndevechidiki kunyanya vari pamakore anotangira ku-17-18 zvichisvika ku-35 hatini taakuzoenda kudarika 36 zvichinda mberi varipo zvavo vari kufa hongu asi vashoma. Ava rinonya kufa zvaibuda kuti nyaya dziri kunyanya kukuwadza inyaya dzekuti upenyu hwaoma asi vechidiki vari kufa ava vachizvisunzirira inyaya dzerudo kuti vanenge vane marelations asiri kufamba zvakanaka vodanana vosazowirirana kana kuti mukune kuenda kunenge kuchiita mudzimba asi yerudo yatingati yepassion crimes of passion yekuti vanenge vachi varambwa kana nenguva isina kuita zvakanaka vozorambwa. Mutsvagurudzo yedu maibuda zvakare kuti inyaya yekuti maincitutions kunowanikwa vechidiki vachikwanisa kutaurirana kana kuti macoping mechanisms kwaakushoma. Saka masuicide ari nenyaya kuitika nekuti nyika yezimbabwe haina kupa kukosha kwakanyanya panyaya dzemental health uye kuita maplatforms ekuti vechidiki vakwanise kunge vachitaurawo zviri kuvanesa mukurarama kwavari kuita. Saka its lack of maplatforms ekuhendla matambudziko anosangana nevana vechidiki so its failure to cope iri kunyanya kukura.
Asika tinozi hapa nemimwe mizinda yekuti vanenge vachida kuzvura yavanokwanisa kunge vachifona vachitaura nevanenge variko. Hazvisi kubatsira izvi.
Takaona tsvagurudzo yedu yanga yakanyanya kuona kuti kubva ma2020 pakatanga nyaya dzemalockdown ecovid. Isiwo mumasikitiki ende pazvanga zvaakukura zvekuti taiona kuti pavhiki roga roga takachakuona one mwana munhu anenge achipamaripoted anenge afa kana kuti anenge achisungirira maplatforms kana kuti kunyanya kudiriwa nenyaya idzi kungadai kuri kuzvipatara kana kumapurita kune victim friendly unity hakuti ikuita zeri kisetiki so takatozipetera ichichiwo nevatinoshanaa vanotibatsirawo tagadzira yatinoti drop in centre mahofisi edu pachechechi ndiyo takagadzira kuti vanhu vanenge vaakungouya vachingouya kuzotaura zviri kuvaneta. So that is kind of the decision that we could offer. No, that is the one that we need to keep a Kamangudu, a Kanyanya, and a good team to come to the Taura, Negami, Ramanga, and I was assuming that it was a bad guy, Shikapabu Jura.
Avo vanga vari vaClarice Maduku vanotungamira sangano replatform for youth and community development vachitaura vari parunare kwacheche kuchipinge. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, simba rangu, Yesu simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini wemasvondo ose Tanonoka Wande nechirongwa chedu chezvechitendero. Tisingapedzi nguva, pane mutereri ane mubvunzo.
Makadi zvenyu mukoma Tanonoka Wande, tichinamata tinoti tinofa tinozomuka, ndo dzidzisa yatinowana kuchikristu. Right, mubvunzo wangu uri pakuti isusu sevamwe vemakristu tine vamwe vedu vatineti navo asi vakafa unonzwa achinzi apiswa, apiswa kuitwa dota. Saka inini ndinoti pachikristu chedu tinoti munhu kafa unovigwa, tinozotarisa kuti tine rumuko. Avo vanopiswa vachiiswa mumadota vanozoita rumuko here? Ndo pane mubvunzo wangu ipapo. Tichafa tichizomuka. Saka avo zvavazopiswa vachazoita sei? Vachazomukawo here?
Takumbira mufundisi David Simango kuti vatibatsire nemhinduro. Hoyo mubvunzo kwamuri mufundisi Simango.
Manheru ibaba Hwande nevateereri vedu vese veStudio 7. Chokutanga tingada kuziva kuti Mwari unoti kudini nokuda kwemiviri womunhu. Pana Genesis chapter 3 paverse 19. Mwari unotsanangura achiti kumunhu, uchadya cheziya kudzimara wadzorerwa kuivhu nokuti wakabva mariri, nokuti iwe uri guruva, kuguruva uchadzokera. Saka toona panapa kuti Mwari anotsanangura mutsara umwe chete unotsanangura kunoenda munhu kana afa, anoenda kuguruva. Saka kureva kuti kuenda kuguruva ndirwo rufu. Saka madzokera acho manje akasiyana.
Madzokero acho akasiyana sei mufundisi Simango?
Vamwe ndivo vanopiswa, vamwe ndo vanodyiwa nemhuka dzemusango kana kuti nemagora anodya vanhu, vamwewo ndivo vanovigwa. Kwese uko kudzokera kuguruva kune nzira dzakasiyana-siyana. Kuna vakorindo kutanga chapter 13 paverse 3, Pauro unotsanangura achiti kunyange ndikapa varombo zvose, nyange ndikapiswa muviri wangu, kana ndisina rudo hazvibatsiri chinhu. Toona panapa kuti anotsanangura kuti kana ndisina rudo, rudo ndiMwari, Mwari rudo. Kana munhu asina Kristu, munhu asina Mwari, nyange akanyamboitwa cremated kana kupiswa, hazvina zvazvinobatsira.
Saka shoko raMwari rinotiratidzei apa?
MuBhaibheri umu shoko raMwari rinotiratidza pachena kuti kuripo vanhu vakatopiswawo, asi Mwari haapi vanhu chiga, haatijekeseri kuti kuviga kwakanaka ndekuku kana zvakati. MuBhaibheri hationi nyaya iyoyo. Zvinofambirana maererano netsika dzakasiyana-siyana. Tinoona kekare kuti iko vakaita severudzi rwechiIndia vanopisa vanhu vavo vanenge vafa. Apa pavanovapisa ivo vanoti tinenge tichitodzingira kure mweya yakaipa. Saka avo ndodzira dzavo. VekuEgyptiwo vaiputira nemicheka to mummify, vachiputira nemicheka saizvozvo vachichengetedza vakafa vavo. Zvose izvozvo dzanga dziri tsika.
Ko isusu nai mufundisi timire papi panyaya iyi?
Kuno kwedu wo tinoviga vanhu mumaboksa izvozvo, asi tinoziva tose kuti munhu wese anenge afa anodzokera kuvhu. Munhu anofa anobva atsakatika, anobva avora kutoita manyuwa chaiwo kutosa kupera muviri wese. Ndokunonzi kudzokera kuivhu ikoko. Saka toona kuna Samueri wekutanga chapter 31 verse 12 kuti Sauro mambo wavaIsraeri akapiswawo naiye. Saka mubvunzo zvinongavawo kutiko, vanhu vakatsva ava, vakapiswa ava, vanogona here kuzomuka kuvakafa? Hongu zvinogona kuita kuti vanhu vese vakatsva vakafa mafira akasiyana siyana, vakadyiwa nemhuka, vanogona kuzomuka kuvakafa.
Asi sei muchidaro mufundisi Simango, titsanangurirewo zvakati wande panyaya iyi.
Nokuti kuna vaKorinde chapter 15 verse 53 Paulo anotiudza achiti, nokuti ichi chinovora chinofanira kufuka kusavora, nechichi chinofa chinofanirwa kufuka kusafa. Zvoreva izvo kuti musi ucharira hwamanda ichidana vakafa vachimuka, vese vakadyiwa nemhuka nevane dota rakamwaiwa pamusoro pegungwa, vese ivavo vachaunganidzwa nesimba romweya mutsvene nesimba ramwari kuti mumwe nomumwe adzokere sezvaanga ari.
Tinotenda zvikuru mufundisi Simango netsananguro yenyu. Vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe munyaya yezvechitendero, tumirai mibvunzo kana maaudio enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 301 918 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Ko kambo kubva kuchikwata cheChristlike Choir, tinotenda zvikuru kambo aka kanonzi Jesu isimba rangu. Tichitendawo Tanonoka Wande anotipakurira chirongwa chezvitendero nemusi wesvondo wega wega. Munhau dzemitambo yatambwa nhasi yeCastle Premier Soccer League yapera yakadai. Dynamos yaita mangange 1-1 neBlack Rhinos, zvichireva kuti inenge yatitsvedzei mumakwikwi airi kuita neFC Platinum kuti ndiani anosimudza mukombe weCastle Premier Soccer League. Highlanders yarova Triangle 2-0. Kuchiti mune mumwe mutambo, chikwata cheCapes United chaita mangange 0-0 neTenex. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kupomera bato reZANU-PF mhosva yekukanda bhambo rinofungidzirwa kuti nderepeturu pange pachiita bato rinopikisa iri musangano kuchinoi nhasi. Paitwa munamato wekurangarira mambokadzi Elizabeth pakereke yeAnglican yeSt John the Baptist Cathedral muguta reBulawayo nhasi. America nhasi iri kurangarira makore makumi maviri nerimwe kubva zvayarwiswa nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Qaeda pakafa vanhu zviuru zvitatu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dze isindebele.